vaitura mutongo wavo mutongi wedare ramagistrate remunomuchitungwiza amai Gladys Moyo vati hapana umbo hwakasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti muzvare kuvheya vakapara mhosva yavari kupomerwa. Amai Moyo vati mapepa ekupomera muzvare kuvheya mhosva anga asiri kuburitsa pachena mhosva chaiyo inonzi yakaparwa namuzvare kuvheya, saka vati vaona zvakakodzera kuti varase nyaya iyi. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta amuzvare kuvheya vafredi masarirevhu.
Dare rabvumirana nesu kuti zveshuwa zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi, kuparwa kwemhosva kuri papi. Kutaura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvivakwa zvevanhu, mashoko ake wawo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa nesteti pane chinobudisa kuti pane mhosva yakaparwa. Saka steti yacho haikwanisi kuenderera mberi nekutonga Alice kuburikidza nemapepa akaiswa pamberi pedare pari zvino, nekuti mapepa iwawo haasikubudisa kuti mhosva yacho iri papi.
Muzvare kuvheya vati kushungurudzika kwavakaitwa nenyaya iyi hakusi kuzovadzosera kumashure mukurwira zvido zvevagari vemuchitungwiza. Vachiti vakuru vakuru vekanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende vanofanira kuita zvinhu zviri pamutemo.
Chataingoita ende chatukuramba tichiita ndechekukurudzira kuti Chitungwiza Municipality iteedze mutemo, Minister of Local Government iteedze mutemo, nekuti kupwanya kwavakaita kwakange kusiri pamutemo. Ende isusu kuvaendesa kumataraidzi mhosva epamusoro yehigh court tichihwina nyaya yacho tichivamisa kupwanya kwavaita, zvinotaridza kuti zvavaita zvakanga zvisiri pamutemo. Ende isusu tiri kungoti mutemo ngauteedzerwe. Uye zvekare tinotarisirawo kuti vanotengesa vachawanikwa vachivakirwa pekutengesera pane mvura yakachena, pane zvimbuzi uye pane mutengo wakaderera zvekare. Ndo chete zvandokwanisa kutenda zvekare. Ndinongoti zvekare Mwari aziratidza kuti chokwadi hachikundwe nenhema.
Muzvare kuvheya vakasungwa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo vachitsoropodza kanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende mushure mekunge vanhu vemuchitungwiza vapukanyirwa zvivakwa zvavo zvaenza zvisi pamutemo. Muvhidhiyo iyi muzvare kuvheya avo vakazosungwa mushure mekuhwina kwavakaita kudare repamusoro rehigh court kwavakange vaisa chikumbiro chekuti kanzuro yechitungwiza, kanzuro yeHarare pamwe nehurumende dzimire kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo. Vakataura kuti vachazorwisa zvese zvaiitwa nemakanzuro aya pamwe nehurumende vachiti zvaikanganisa raramo yevanhu. Asi dare rati harina charaona pamashoko aya, chinonzi chaikurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa inongoshandisa mutemo uyu kumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Chii zviri pachena zvakare pavanhu ava pavanozoenda kumataraidzi mhosva vanenge vafungwa kuti vazhinji vacho hapana mhosva yavari kuwanakwa vainayo, zvinoburitsa zvakare pachena kuti mhosva idzi dzavanenge vanenerwa nemapurisa imhosva dzinenge dzisina maturo asi dzine zvechekuita nezvematongerwo enyika. Saka inyaya inoda kuti igadziriswe nekuti tikaramba tiri munzira yatiri zvinoreva zvakare kuti tichangopinda muna 2023 poitwa dzimwe sarudzo dzinoburisa makakatanwa nekusawirirana. Nyika yeZimbabwe yoramba isingaenderere mberi pamusoro pekusagadzikana mune zvematongerwo enyika.
Kubva pakadzikwa mutemo uyu, nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 14 ndivo vakave munhu wekutanga kubatwa nemhosva pasi pemutemo uyu, uye vari kupikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vakamboudza Studio 7 munguva yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.